Vateveri venhabhu vanodarika zviuru makumi mana vakave nezuva rinodakadza muNational Sports Stadium nesvondo. Apo vatambi vaimbotambira Barcelona, maBarcelona Legends akaita mangange 2-2 nemaZimbabwe Legends mumutambo wakanakidza zvikuru. Mutambo uyu wakaunganidza vedzimhuri hama neshamwari kusanganisa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekedzera mupoko avo vakati mitambo yakadai inofanira kuramba ichiitwa sezvo ichibatanidza vanhu munyika. Edelbert Dina uyo akambotambira Guarantee, Cape United neMaurias akafadzwa zvikuru nechaunga chakauya kuzovaona vachitamba kunyange hazvo mazuva avo munhandare akasvika kumagumo.
Pandakapedzisira kutamba munomu ende ndaifara kwazvo ndichiona ino kutamba kunenge kune vanhu vakawanda kudai so, saka tichitamba neBarcelona Legends ndazwa kufara support yatapiwa nemanhu supporters ino vari kuramba vainesu ivi ndo vachiziva kuti zvedu taita se takura but ndinofara kunge ndiri pano.
Vakawanda vaive munhandare iyi vakabuda vachibvunza kuti vatambi vakaita saEdgar Davids, Johannes Ngodzo naRonald Banda vakaregedzerei nhabvu yepamusoro sezvo kunyange vachikurei vakaratidza zvidavado izvo vamwe vechidiki vasingakwanise kuita. Patrick Kluivert ndiye akakanda zvibodzwa zvese zvemaBarcelona Legends asi Zimbabwe yakaramba kunyadziswa pamusha payo ndokudzora nezvibodzwa zvakabva kuna Edward Sadomba naZenzo Moyo. Kaitano Tembo uyo akambotambira Dynamos neMaurias asi iko zvino ari mutevedzeri wemurayiridzi weSuperSport South Africa anoti ari kufara zvikuru nekudzoka munhandare iyo inomuyeuchidza mazuva ake achitambira Zimbare.
Ndiri kufara kuti pane makore ndandambopinda muno muNational Sports Stadium chiyanditamba pamberi pechaunga chemuno muZimbabwe. Ndinondeuchidza mazuva andaitamba ndiri kuDynamos. Stories which I heard ndiri kuDynamos ndichitambira muground rinoiri. Ndo zvabva zvangoklika pandangotanga kupinda muno.
Vatambi veBarcelona Legends avo vanosanganisirawo Rivaldo, Edmilson, Gianluca Zambrotta, Ladovic Gwili na Raiko Garcia vaenda kuVictoria Falls nhasi vacharisirwa kusimuka muZimbabwe vakananga kwavanogara nechipiri. Nemugovera chikwata ichi chakarova maFootball Legends ekuMozambique 1-0 mumaputo. Nemugovera wakare chikwata cheHarare City chakatora mukombe wechibuku Super Cup mushure mekurova Haumai 3-1 mumutambo wakaunganidza vanhu vashoma shoma kunyange hazvo mari yemubhadharo yaive yadzikiswa kusvika pamadhora maviri. Mutambo uyu wakaonekwa nevanhu vasingasvike zviuru zviviri asi izvi hazvina kutadzisa Harare City kutora mukombe uyu mushure mekuwana zvibodzwa zviviri kubva kuna William Manhondo nechimwe chete kubva kuna Edwin Majananga. Kunyange hazvo Peter Moyo akadzora chimwe chete izvi hazvina kubatsira vashanyi veHaumai. Murayiridzi weHarare City Pilani Bisi Ncube anotitaurira kuti pavakakundira Haumai ndepapi.
Kufunga kwataita nevakomana tikabatsirana kuti Haumai ino mudhara chepte muzambiri vatimubvise pasenda azoke matiri mai vakadaro akangobvaisa pasenda avo vanenge vakamirira wira mopedzi.
Mukutora mukombe wechibuku Super Cup uyu Harare City yabudirira kumirira nyika mumakundano eCAF Confederation Cup gore rinouya. Mukuru wekumahofisi echikwata ichi vaHope Chizuzu vanoti kunyange hazvo zveupfumi zvakaoma munyika mari yekutamba muAfrica ichatsvagwa.
Ndinovimba vanoita nekubata nezvekuchengeta zvemari vanokwanisa kutsvaga mari iyoyo nekuti kunyange gore rino patakatanga mari iyoyo yakanga isipo asi patakapinda kuti tigone kutamba mari yakatsvagwa ikanga iripo ikawanika.
Aka Kave kechipiri Harare City chibudirira kukwikwidza mukaf Confederation Cup mushure mekumboita izvi muna 2015. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.